wokuti asangana naminista wedu wehealth Dr. Obeda Yamoyo nevanovateedzera napermanent secretary, board chairman nemutedzeri wavo nevamwe makurukota anoshandira kuhead office. Nhaurirano yedu yenge iri yekuti tichenjedze minista maererano nezvinyunyuto oro zvichemo zvemahealth workers kuti zvii zvakazosvika kuti tisvike pakuti tisvike kuultimatum. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kusapedzisa zvinhu zvatinenge tabvumirana inonzi CBA, collective bargaining agreement. Zvimwe zvacho zvinenge zvabvumiranwa hazvisiri kuzoimplimendwa zvakazara paground nemaofficers. Saka ndozvinoda kuti minista vazive kuti zvii zviri kunyanyonetsa mahealth workers, uye tichivayeuchidza zvakare kuti ultimatum yedu yenge siriyo center of discussion naminista. Minista tenge chingomupa zvichemo zvedu zvese zvatichiitsa pari zvino, kunyanya muhoro. Cost of living haichaita, matino kugara mese, dzimba dzaakuchajwa maus dollars vari kurenda vese. Apa mari yako yakangofanana neyavaimbotambira shoma shoma tomboti yaivo $300. Saka tanga chingoitira kuti dai government yaongorora yaita review upward masalaries evanhu, kwete kuti tiri kuda increment, tiri kuti ngavadzose value yekutenga kwaiita mari yedu kudhara.
Saka ivo minista moyo vatambira sei nyaya iyoyo?
Minista vatambira zvizere kuti hapana ari kupokana kana makurukota ese atinotaura nawo ehurumende vangava veboard anopokana nekuti zvinhu zvaomera mushandi, yeti mushandi ndiye resource yekutanga paservice provision.
Makapa 14 day notice yekuti munogona kuramwa mabasa, pane shanduko here yatavepo?
Isu tinovimba kuti hurumende nekudivi ravo vari kumhanya mhanyawo vachiedza kugadzirisa nyaya iyoyo. Kuramwa mabasa haisiyo inganzi solution inoita kuti zvinhu zvifambe, asi takaita setiteera gwara rekuti tanga tagara misangano mitatu tisingabvumirane panyaya dzemari idzi. Saka kana zvadaro tinopa notice, tapa notice taitarisira kuti government panoperawo 14 days inenge yaita zvimwe.